nera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 17 2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rinobata mashandiro emasangano akazvimirira repvob mudunhu reHarare wakanganiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf. Asi vezanupf mudunhu reHarare vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya sezvo musangano uyu wakanganiswa nevana veZimbabwe kwete nebato rezvematongerwo enyika. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatenda EBT vanokwira kudare reHigh Court vachipikisa mutemo uri kushandiswa kusunga vanhu vari kunze vari kuchinja mari zviri kunze kwemutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Musangano wekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri rekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga reprivate voluntary organizations kana kuti PVOB wanga uchiitirwa muHarare nhasi wasiyirwa panzira uchangotanga mushure mekunge vanofungidzirwa kuti inhengo dzebato rezanupf vatanga kuimba vachiita ruzha. Izvi zvinonzi zvaitika mushure mekunge mutauri wechitanhatu apowo pfungwa dzake achipikisa bhiri iri asi vashanu vanga vatanga kutaura vanga vachitsigira bhiri iri. Nhasi ranga riri iro zuva rekupedzisira rekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri iri pamwe nerimwe bhiri revakaremara. Aka akasike kutanga kuti vanofungidzirwa kuti nhengo dzezanupf vakanganisa misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri repvo iri sezvo svondo rino zvakaitika zvakare kumasvingo nekuchinhoyi. Kuti tinzwe zvatora nzvimbo tabata nhengo yekomiti yeparamende yanga ichitungamira urongwa uhu muHarare vari mumiriri wemukobha south mudare reparamende vajohn cooka
zvara nhasi ranga rezvarendekupedzisira pamapublic hearings atati kuita tapesa nebhiri retvo ranga richitwa paambassador hotel asi harina kuzokwanisa kupera mune zvakanaka nechinangwa chekuti pazoita kuziringana nekusanzwisisana kwevanhu vanga vauya kupvob racho. Saka chaitika ndechekuti tichingotanga paita vaviri vatatu vataurawo mapoint avo maererano nepvob then pazoita umwe mutaura kuwana mukana wekutaurawo nezvebhiri iroro. Saka paataura anga achitaura achirerejekta kuti hai ndine zvikonzero zvandinazvo zvinoita kuti bhiri ringachaenda mberi. Ndo panga patanga ruzhani mberemhere sekuti takuda takwanisa kunzwanana nekuti panga pane mende vanhu vanga vabuda zvekutoti muhoyo yatatiitira vamwe vatabva kupinda vanga vakatomira pasi. Ndo paita kuti bhiri iroro rije rakanzerewa nenyaya yekuti vamwe vatozopedzisira vaakutoimba mukati imomo izvo zvatoikanganisa kuti tiendeze mberi nebasa redu.
Saka kukanzurwa kwaitwa musangano uyu kwakurevei mune tarisiro yekuti muchauita zvakare here kana kuti zvatopera muHarare?
Zvinoita muzuva ranhasi ndezvekuti zvinenge zvapera muzuva ranhasi asi nesekomiti tinozogara pasi then tinenge takurongawo sedare kuti
pane vamwe vari kufungidzira kuti vakanganisa musangano uyu vangadai vari nhengo dzezanupf imiwo sekomiti mune maonero amaita here?
Zvazvinoita ndezvekuti patinodedzera mabhiri aya kuti vanhu vazoya zvepafungwa dzavo kutanga hatitenderi kuti vanhu vange vauye vakapfeka galifu uyezve isusu vanhu vanenge vachitenderera tinobva kumaconstituent akasiyana siyana hatingazvizivi vanhu vanenge vari vemuHarare kuti ava ndive bato rakati kana kuti rakati izvo vanenge vasina kupfeka zvipfeko zvavo zvinoratidza mapato avanobva.
Vanga vari nhengo yekomiti yeparamende yanga ichitungamira urongwa uhu muHarare vari mumiriri wemukobha south muparamende vajohn cooka vari parunhare muHarare nestudio 7 tabatawo nhengo yevechidiki vezano PF mudunhu reHarare vaAlex Kandishaya avanoti urongwa uhu wanga usinei nemapato ezvematongerwo enyika asi kuti vana veZimbabwe nekudaro havaoni panopinda bato ravo pachiitiko ichi.
Panonzi varoda kudhiskaswa bill hapauye munhu achinzi ndewebato iri kana iri, panouya munhu achinzi chizvarwa cheZimbabwe. Asi zvinoitika ndekuti zvarwa zveZimbabwe kwenguva yakareba zvashandisirwa mazita nemabandiko akazvimirira ega kuenda kunotsvaga mari kune dzimwe nyika. Yonyepa kuti mari dzatiri kutsvaga ndedzekubhadharira mhirira mari dzechikoro. Yonyepa kuti mari dzatiri kutsvaga ndedzekuchera zvibherani. Paunozonotarisa mari dziya dzinenge dzichishandiswa kupawe zvematongerwo enyika, zvinova veZimbabwe vanga vachibayiwa. Kana zviri kuitwa nemabandiko akazvimirira zviri pachena, vanotyei kuti paite mutemo unovatarisa. Mutemo uyu wakareruka, unongoti tizivise kuti iwo redi yestudio 7 inoita zviri pavanhau, mari yako unoiwana kuti huyo unowana iri marii. Saka sekupomerwa kwazvinoita zvinongoreva kuti chese chinoita nechekuchengetwa kwenyika yeZimbabwe chinopomerwa kuchizvano pf. Chese chinoitwa nekusa vanhu parisk chinoreva kuti cheopposition. Saka hakuna vanhu vezvano pf vaita zvakadaro chizvarwa cheZimbabwe.
Asi pane chaachakaipa here vaKandishaya kuti vanhu vapane mukana ane pfungwa yekutsigira bhiri neane pfungwa yekupikisa zvoita kuti musangano ufambe vanhu vachipana mikana?
Zvinoitika vanhu vatanga kutorambira nekuti mapoka maviri vanoda nevasingadi. Vanoda pavanga vachitaura vasingadi vanga vachingoita zvishaya zvaita kuti vamiriri vedare reparamende vanga vachisimuka nguva dzese vachiti aiwa musadaro, regai munhu ataure kubva pamutauro wekutanga. Inisezi kumukirana kwatangira pamunamato chaivo. Saka nyaya yekushereredzana yekuitwa namhirishonga haina kuitwa pamunhu umwe chete, yaitwa pavanhu vatanhatu vese. Asi kuti zvazongoitika kuti wechitanhatu wacho munhu anga achiramba, zvinongoreva izvo kuti vaya vaya vanga vachida mutemo vaita chinhu chakanaka chekukorodzana muzhinji kuti vaende vanopfigira zvise zvavo. Saka hatingagoni kuswera tichitaura pamusoro pevanhu vakundikana mataona zvagara zvinoita kubato rinopikisa kuti pavanodzingana tetisipo, pavanotukana tetisipo, pavanorovana tetisipo. Isu hatipo kuzvichenesa, tiripo kutaura pozisheni yedu kuti isusu tinotsigira mutemo uri kugadzirwa nekuti unochengetedza nyika.
Vanga vari nhengo yevechidiki muzano pf mudunhu reHarare vaAlex Taurai Kandishaya vari parunhare muHarare nestudio 7. Magweta aNeville Mutsvangwa, mwanakomana wegurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa nemutauriri wezano pf waChris Mutsvangwa uyo akasungwa achipomerwa mhosva yekuchinja mari zviri kunze kwemutemo akwira kudare repamusoro reHigh Court achida kuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Izvi zvinotevera kunyimwa kwaakaitwa mukana nedare repasi ramajistrate pamhosva yaari kupomerwa iyi iye nevamwe vake vaviri yekuchinja mari pamusika mutema pamwe neimwe yekushandisa masaisai yekambani yekuamerica yeStarlink. Mutongo pachikumbiro ichi wanzi uchapiwa nechitatu chinouya. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu rine mukurumbira uye vakambova gurukota rezvemari vatenda ibiti nezuro vakakwidza chikumbiro chekuti Albert Dzikamai Chekure apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yaari kupomerwa yekuchinja zviri kunze kwemutemo mari, vachiti mutemo wakashandiswa kusunga Chekure nevamwe mazana vari muusungwa uri kunze kwemutemo. Mugwaro ravo kudare repamusoro vabiti vanonzi vari kuti haifanirwe kuve mhosva kuti vanhu vachinje mari yemunyika neyekuamerica sezvo mari yekuamerica iri imwe yemari dzinobvumidzwa kushandiswa zviri pamutemo munyika kusvika mugore ra2030. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muSouth Africa vazivisa kuti basa rekutsvaga nekununura vashandi vangadai vakatsimbirirwa nemudhuri wakaondomoka muCape Town muSouth Africa rapera uye ongororo itsva inoratidza kuti hapana vamwe vanhu vangadai vasati vawanikwa. Vakuru vakuru ava vazivisa nezvedanho iri nhasi mushure menguva ingada kusvika masvondo maviri kubva zvadhirika chivakwa ichi. Vanhu makumi matatu nevatatu vakafa mutsaona iyi. Vakuru vakuru vemu America neNiger mwari muNiami vapedzera ngu zvinodza korora. Vakuru vakuru veAmerica neNiger muNiami vawedzera nguva yemusangano wepamusoro soro wavari kuita kusvika muzuva ranhasi wekuronga nzira dzekuburitsa nadzo mauto ose eAmerica kubva munyika iyi. Madzimambo, masabhuku nevanotevera tsika dzechivanhu vanoti hurumende inofanirwa kutevedzera tsika dzechivanhu pakufukunura makuva ari munzvimbo iri kuda kuvakwa guta idzva reCyber City pedyo neparamende itsva kuMount Abden muHarare. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Hurumende kuburikidza nebazi rezvekutongwa kwematunhu yakabudisa chiziviso kune veruzhinji nezveurongwa hwekuda kufukunyura makuva ari munzvimbo iri kuvakwa guta iri, mapfupa acho achizonovigwa kunzvimbo itsva ichazoziviswa. Muchiziviso ichi, bazi iri rakazivisawo kuti zvimwe zvinoyereswa nevagari zvichabviswa kana kukanganiswa. Vanoda kupikisa urongwa uhu vakapiwa mwedzi mitatu kubva kutanga kwemwedzi uno kuti vange vaita izvi. Izvi zviri kuuya panguva iyo vamwe vagari vanodarika mazana mashanu munzvimbo iyi vakatarisana nekubviswa munzvimbo iyi kuitira kupa mukana wekuvakwa kweguta idzva iri. Mumwe mugari akatarisana nekubviswa munzvimbo iyi uye kufukunyurwa makuva ehama dzake shanu papurazi retena ndiambuya Vimbiso Karanzi. Ambuya Karanzi vanoti havana kwekuenda nekudaro vanochema chema kuti makuva aya avakirwe pari kwete kufukunyurwa.
Nguva ngeri yekuti dai zvarisigonekawo kungoti paingosenzeredzwa kuda isisiwo zvinodiwa penyu totsvagirwe ipokuye apa pongosiyiwo pakasenzeredzwawo ndo zvakati totarisira kuti pano ndozvichaitira.
Mumwe mugari wekuMount Upton vaWilson Sakonda avanopa vanhu nzvimbo yekuviga hama neshamwari papurazi retena vanoti pane makuva anodarika chiuru akaverengwa pavari kuviga vanhu pari zvino.
Ava tabvunza vanzi kuoneka 1100 amene kuti 103 here kana kuti 102 here.
Vasakonda vanoti vazhinji vave kuvigwa papurazi ravo havachina hama dziri muZimbabwe sezvo dzakadzokera kuZambia neMalawi kwadzaibva munguva dzejambanja pakatorwa minda kubva muna 2000 vamwe vachipararira munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika zvekuti hapana achaziva kwavari.
Bati mamwe mazhinji makuva vanhu vacho abhururwa hapachina, vamwe vakadzokera kuMalawi, vamwe vari muMozambique.
Amai Sinodhia Mukanga vanoti pane kuti vanhu vacheme makuva vanofanirwa kutochema kuhurumende kuti vaendeswe kumwe kwekunogara kwakanaka. Vakafanobata chigaro chamambo Chidziva mushure mekufa kwababa vavo gore rapera vaShepherd Chinjiwa avo vanotonga nzvimbo yeMount Upton vanoti patsika yavo vanotora mapfupa emufi oiswa mujira unovigwa patsva.
Tinenge taakutotsvaga machira atinorongerera mabhonzo iwayo anenge abviswa ipapo totakura tiina nawo kune imwe nzvimbo kwatinoti kuviga munhu wepatsva panenge pachitoitwa mabibo ekuti asati kutoviga panyuwani.
Mambo Chidziva vanoti kana musi asisina hama sahwira wesvikiro renzvimbo kana kuti mutape ndiye anofukunyura mufi uyu onomuviga panzvimbo inenge yasarudzwa achidetsemba kuti mugare zvakanaka sevamwe kuno.
Tinotora munhu wangu munyai wesvikiro mutape anotumwa nesvikiro ndoita sasahwira anoenda otora ipapo nemachira andikutaura matema kana machira anenge ataurwa nuti.
Izvo zvinotsinirwa nasadunhu wenzvimbo iyi vaGibson Katiza Gombo avanoti munhu anogona kunovigwa kune imwe nzvimbo chero paitwa chivanhu chinotarisirwa kuitwa pakufukunyura guva rake nekutakura mapfupa ake.
Hatinoenda kunoita zvechivanhu chedu ipapo tichitaura tichiita chivanhu chedu tobva tabvisa makuva iwayo ipapo after taita chivanhu chedu.
Nhengo yebhodhi resangano revarapi vechivanhu reZinata vaPrince Mutanje Sibanda vanoti vanhu vanofanirwa kufukunyurwa zvichienderana netsika dzevari kufukunyurwa. Mumwe mukuru mubazi rezvekutongwa kwematunhu mubandiko rinoona nezvezviwanikwa nenzvimbo dzinoyera vaNaison Gedge vanoti parizvino vari kuongorora kuti makuva mangani anoda kufukunyurwa panzvimbo nhatu dzanga dzichivigwa vanhu mumaund upten. Sezvakataurwa muchiziviso chebazi rezvekutongwa kwematunhu, zvose izvi zvinoitwa chete kana pasina munhu anenge apikisa danho rehurumende iri munguva yakatarwa yemwedzi mitatu iyi. Hurumende haisati yazivisawo kuti mhuri dzichabviswa munharaunda iyi dzichaiswa kupi, asi sezvinotaurwa nebumbiro remutemo, vanhu vanobviswa munzvimbo inenge yatorwa nehurumende ichiitwa mabasa ebudiriro vanofanirwa kutsvagirwa kumwe kwekuenda vonogariswa. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, bazi reAmerica rinoona nezvemutemo reJustice Department nemusi wechina rakaparura maonero matsva embanje richibvisa muchikwata chezvinodhaka richiisa muchikwata chezvinogona kushandiswa muongororo nemukurapiwa kwevanhu. Danho ratorwa nehurumende iri rinokonzerawo kuti mbanje ikwanise kushandiswa nevanhu mukurapa zvirwere zvakaita sezvinokonzera kusanzwa nzara, kusvotwa nekurutsa. Mamwe matunhu muAmerica akanguva abvumidza kushandiswa kwembanje kare. Vebato remaRepublicans havadi kunzwa nezvenyaya iyi, asi vebato remaDemocrats vanokurudzira kuti mitemo inobata mbanje isunungurwe. Mukuzviya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga.
Nyaya yembanje inogara ichaurwa makore ese semuno muAmerica, especially nguva dzemaelection. Asi chiripo ndechekuti mbanje iye zvinezvi yachinjwa schedule terms of classification as a medical drug. Saka initially yanga iri inonzi schedule 1 where it is supposed to be very addictive but with few medicinal purpose. Now yachinjwa yaiswa pane inonzi schedule 3 where it could be used to do research, medical research, so that it can be used for more medicinal properties. And what this has done, there's a good thing. Kune ma states munomu America akalegaliza marijuana, asi federal government yanga isati yairegaliza. It's still the case kuti haisati yaitwa legalize, asi pane mukana wakawanda wekuti paitwe more research in terms of medicinal benefits emarijuana kana mbanje.
Saka kana takatarisa zvaitwa izvi, zvinoreva here kuti vanhu vanenge vasununguka kutenga nokushandisa mbanje muAmerica?
Hazvisati zvanyatsosvika padanho iroro kusvika temo wachinja in terms of kuti ive legalized. Asi chavapo ndechekuti vabvisa marestrictions anga akawanda ekuti macompanies akaita semabhengi anga achipa maloan kumacompanies anenge akwanisa iye zvino kuti ape maloan kune macompanies anoita zvokurimwa kwembanje nokuita maresearch. So ndo zvimwe zvatingati zviri kuita kuti vanhu vafare.
Iyo mbanje pachayo ine zvinhu zvainokonzera here kumunhu anenge achiishandisa?
Honguva hwande tagara tichiishandisa mbanje muzvipatara. Inobatsira zvinhu zvakaita seappetite. Vamwewo vachiti inovabatsira in terms of pain control kana kurwadziwa. Kune vamwezve vanga vari kuti nyaya yezvinhu zvakaita seizures kana kuti epilepsy.
Avanga vari nyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Panyudzwa mwana wamutsvangu apa zvaratidza kuti aiwa achiengwa ndiani masimba ese. Ndabvuma. Ende ndo kune vese vachiri kuda kuvaruda kutaura kuti munangagwa apinde muthird term. Kunyepa anovanyudza vese. Aiwa igomwe.
zvikufara zvisingaiti kuno kuti zvikufara nekusungwa kwakaitwa mwana wa vava vaimbo zviti minista ivo vakarwawo mberi rusununguko vamutsvangwa zvekuti mubatai naDavid Munangagwa ndoimwe paramhosva kana muchiti muri kuita zvinhu nemazvo muchisunga vana vemadhishefu havabati nemwana wavamunangagwa because navamunangagwa vacho vatori nemhosva mhosva dzavari kupara dzakawandisa ndatenda ndatenda
ndaikumbira kubvunzawo hama dzangu dziri musecurity services like masoja mapurisa CIO kana havapi zvavo vanoshanda imomo kuti hamuzvioni here kuti vana venyu havana remangwana rakanaka nekuti muri kutadza kubhadharira vana venyu chikoro chacho chinonzi ndechemapurisa chemasoja yacho vana venyu vari kudyei tinongoona kupera kwemwedzi vanhu vakabatwawo mavhiti kunge muri kuzviona sei imi muchipota muchipuwe mupini nepfuti dzokunoponda vanhu asi imimi muchiona kuti hamuna kugara muri marobots here hamufungiwo here mega kuti ano izvi zvinhu izvi takaita mistake
ndiko pastudio 7 aiwa ndiri kufara ndine kukumbira chitemo chokuti mbotisvikireiwo kuna vamutsvangwa tisvikirei kuna mutsvangwa tizwe kuti anoti kudii nezvemwana wake asingateereri mirawo yehurumende hatidi kuti tinzwe zvekuti anomutsvangwa atitaurire kuti mwana wake akasungwa asina mhosva kwete iye anogara kutaurira kuti hurumende yezimbabwe inosunga vanhu vane mhosva ende matare ezimbabwe anotonga vanhu vane mhosva sekugona kwavo naizvozvo anofanira kuzvigamuchira kuti mwana wake akareswa kwasara mavhaza ndiwe wasara kumbira please studio 7 tisvikirewo kuna mutsvangwa tiri kuda kunzwa komendi yake
haa chero musikadi zvenyu kudayira zvitinei tichitaura tinei tichokutaurirai chokwadisi kuti handingagoni kubhadhara school fees mwana wangu achienda kuchikoro nezhara hazviiti izvizvo kubhadhara school fees mwana wangu unoenda kuchikoro nezhara iyo hurumende ichitopema inini ndichitopemherawo kuti vana vangu varisadza ndikutopemhawo kwandiri kugara kunoku nepandakagara nekupi nekunemumese mandiri kufamba ndikutopemhera kuti vana vangu varisadza saka mari yekubhadhara school fees yacho ndinoionepi kana iye munangarwa achizviti ndiye hurumende yezimbabwe achitadza kuwana mari yekupa vanhu vese chikafu kuti varye ini ndinozoiwanepi mari yekuti mwana unoda kurya unoda kubhadharwa school fees munangarwa haana tisine vana vezimbabwe ungori akatarira zvaari izvozvo nekuda kuti kana akawana mari yerubatsiro iyoyo oisawarowo kupa mari iyoyo akawanawo mari yerubatsiro obawo mbichana ipapo haana kana shungu nemwana wazimbabwe kana one dei angava neshungu nemwana wazimbabwe angoti aa gore rino kune zhara hakuna anobhadhara school fees
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko munhau dzemitambo Zimbabwe yakamirirwa neFIFA Normalization Committee iri kumusangano we74th FIFA Congress uri kuitirwa muguta reBangkok kuThailand pari zvino nyika yeBrazil ndiyo yasarudzwa senyika ichaitirwa makwikwi enhabvu yemadzimai yepamusorosoro yepasi rose yewomen's World Cup mugore ra2027 Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata muongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Aldebe
zvakakosha kuti Zimbabwe inge ichiparticipata iripo kumameetings nekumusangano yese yeFIFA kozi ndokunoitwawo madecisions akati koshei iyezve tinoona kuti kwakapinda normalization committee iFIFA iri kubatsira Zimbabwe pamutambo zvenhabvu ichibatsira FIFA saka zvakakosha zvikuru iyezve tinotarisira kuti vanoenda ikoko vemuZimbabwe kunowanzoenda chief executive office vanoenda kuti vange vachipatsirika kuti vange vachiuya kuzoimplementa zvinhu zvakakosha kuti mutambo wenhabvu unge uchienderera mberi muno muZimbabwe
tinoona kuti iko kucongress uku Brazil ndo yadoma senyika ichange yakabata World Cup yemadzimai yemugore ra2027 tichitarisawo mamiriro akaita nhabvu yemadzimai munyika munoona sei izvi
Saka kosha tanga tichitambudzika seZimbabwe pamutambo wevasikana wenhabvu asi munoziva kuti takamboendawo kuma Olympics saka takatarisira kuti tinge tichiendawo kuWorld Cup tichikompita nemacountries fanika vana South Africa nana Nigeria asi tanga tiri kumashure Sterek asi tiri kuona kuti iye zvino kwave neNational League the last time takaita National League haina kuzopera mushe nenyaya dzemari asi tinoziva kuti kune funding inenge ichibva kuFIFA ikashandiswa mushe tinoona kuti zvichatipatsira
pane zvingadzidzwe nenormalization committee iri kubva kuZimbabwe iri pamusangano uyu zvingabatsire nyika panyaya yenhabvu
zvakawandisa iye zve financial discipline ndo yakakosha saka the biggest lesson yavanofanira kuti vange vachidzidza vachiuya nayo kuno ndeyokuti vazive financial discipline vatiudze kuti mari dzavo dziri kufamba sei iye zveva communicate kuti maprograms avo akamira sei tichiendera mberi
uyo anga ari muongororo wenhau dzemitambo muzi wetu Adebe achitaura naMarvelous Mushanganya wewe Studio 7 ari parunare muBulawayo Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki achiri kusimukira anoimba misambo yechimanje manje yeurban grooves neafrofusion anonzi Kras Kagoya kana kuti Zikra ngatinzwe hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7
Zaive zyocho Dainagaziva Zaive zyocho
Ndakatanga kuimba mugore ra 2021
Vabereki veukama vaiti kudii muchitanga zvemagitare
vetirati ndidzokere kuchikoro hapana munhu aida kuti ndichizoziimba
vari kuitambira sei mumaraini omumbe manzeni
vanhu vari kufarira music yangu nechinvemba pamusoro pezvinhu zvavanosangana nazvo
They see the future, but only from a distant hand. Go to college to get a real job. Minimal in my shoes will help you change your views. And I'm not unemployed because I'm lazy. No.
Matambudziko amuruguru isana na onda api muindustri.
Main challenge ripo kushaya mari kubasa rifangu. Mazano muindustri wanawezi waru kushanika mari. Asi waka wanda wana mari. Kutu wawani kubura mimantiri professional. Kala niloga zira studio ira fote boye. Wanu waninge nini wanishido ni kuyumbasu wasina mari.
Kwa wanuda kukubata wanuguwana kubi.
Kuna wanu kuda wanu bata wanuguwana pa Facebook. Sa Kras Kagoya. Kruzkagoya.
Emotions don't matter, I'm only a man. Feelings aside, gotta get the back up against the world. Had to be so cold, had to be the gangster. Stories be told, and honestly.
For my fans, you know, change and you to be rolling in the Rambi Makadaro, Basanjaramba Nikurova, and the Basnani Apana Pandemica.
Was a Friday, Chikipai Kamuchete, Mukoma, Timbo Rova, and Asma Gitaro.
You know, change and Kano, Manji Fox, Divano, you know, Budani Kambu Kiru, Dokanons, and Diwe, Hakuna Moon.
Ain't nobody like you, nobody like you. You too pretty with no makeup on. Megatron, something like a stallion. Let up every room so they can't ignore. Cause shorty got moves, yepa anaconda. Oh na, yashikunge yepa jaws. So fine, like, and the jacket can get vodka. Chakwitira zeste, za unoda. Sandokwanis, daka paris. Blue skies when I got you in my arms. Big smile every time you come around. My problem is to disappear. Menos on Ondita or the lights make sense. Drive me crazy, see that light stands. Ipuna ugare forever. Mano churimba vaya moyo rikeva. Asta basa nchakuda forever. Una life ya choya ni flavor. Yeah.
Nzwisa yekambo kanonzi ndiwe hakuna mumwe kubva kuna Kras Kagoya anozivikanwa nonero kuti Zekra kana mumwe ngati mumwe manzi muhurukuru yaaita naIvan Zininga weStudio 7 tinokupai zvakare chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya kune vaimbi vanoda kuti titaure nawo pano pachirongwa tumirai mawhatsapp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Vateereri, musakanganwa kuti nhasi manheru muchirongwa chedu cha Live Talk na 8 PM tiri kutaura nezvekukwira kudarira High Court kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu vatendai biti vachipikisa kusungwa kwevari kuchinja mari dziri kunzi zviri kuitika kunze kwemutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga, siyahlangana mthokazi omuhle kweza kusihlwa lamhlanje kungolwesihlanu mhlaka 17 kuNkwekwezi 2024. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezanu PF bachithe umhlangano wokuzwa imbono kaZulu mayelana lomthetho omutsha obunjwayo Oy Private Voluntary Organizations Bill eHarare namuhla. Owake waba ngumphathi ntambo wezemali njalo eliqwetha umnumzana Tendai Biti usekhweze amaphepha enkantolo yeHigh Court ephikisa ukubotshwa kwabantu abatshintsha imali. Kuhlelo Woza Friday namuhla silomculi osacathulayo ohlabela umdumo wepiano disco uMonica Ndlovu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezanu PF bachithe umhlangano wokuzwa imbono kaZulu mayelana lomthetho omusha ophakathi kokubunjwa nguhulumende Oy Private Voluntary Organizations Bill eHarare namuhla. Le yinto eyenzakale njalo emihlanganweni efanayo izolo eChinoyi laseMaswingo, lapho okulimale khona omunye umuntu kwathi abanye babaleka ezindlini zabo besithi bayethuselwa ngemva kokwethula imbiko yabo bechothoza lumthetho njalo besithi kawumelanga wethulwe. Emhlanganweni weHarare kuqale kwakhuluma abantu abahlanu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezanu PF. Bewuncoma kakhulu lomthetho kodwa iwuchithile umuthi inkonyane lapho okukhulume khona umuntu wesithupha onguye oqale ukuyisola iPVO bill esithi iyancindezela njalo akumelanga yamukelwe ibe ngomthetho ogcweleyo. Kulapho ke abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF abaqale khona ukuhlokoma lokuxokozela bethethisa labo abasola lomthetho besithi kumele baphume eZimbabwe nxa bengawufuni. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi ungabhasiswa lomthetho lidale lephalamende njalo usayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa uza kupha uhulumende amandla okuvala inhlanganiso eziphikisana laye okuyinto elandulwa nguhulumende esithi ujonge inhlanganiso ezisebenza lezitha. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yamathebeleland Institute for Human Rights umnumzana Khumbulani Maphosa.
Sihlala sitsho sithe eZimbabwe abantu kabakhululekanga njalo kakula kwenziwa kuhle komthetho lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu ikakhulu labo esithi thina ngama frontline human rights defenders. Enga ebekhona umuntu obecabanga ukuthi lokho kumbe kuyikwindlela yokusola uhulumende ukumbhixa ngodaka yena engazange adlale ledamu sokuvela ke sobala ukuthi kuliqiniso lokho ngoba lokho esikubonayo ukuvala kwemhlangano kuyindlela yokuzama ukuvala abantu ukuthi bengakhululeki ukubeka imibono yabo kukanti lolu lihlelo kade kumele abantu bakhululeke ukuzikhulumela njalo futhi kuveza kamgceke ukuthi leyi iPVO bill ayilani lalokho abathi bona bazama ukukwenza ukuvikela esithi imali laundering ukunga ukugwelegwele kwezezimali kodwa sokucacake kamgceke ukuthi balenjongo yokuvala zonke inhlanganiso lababantu abakhuluma bemela amalungelo yikho bevala imlomo ngokumisa kumbe ukustopa imihlangano eyenzakalayo kuzona lezi ndawo esibona kusenzakala khona
njengoba abantu abanengi bekhanya beusola lomthetho ubona uhulumende siyaphambili yini eqhubeka eusayina usiba ngumthetho ogcwele
ukuqhubeka komthetho ngabe sililizwe elikwanileyo elilabantu abakwanileyo abenza izinqumo bebengasoze baqhubeke ngalomthetho kodwa uzananzelela ukuthi eZimbabwe i-common sense kayisebenzi ukwenziwa kuhle komthetho kakusebenzi ilizwi lomuntu kazana kalisebenzi kusebenza esithi ngesikhiwa i-political interest yikho okusebenzayo ayisomthetho omqala lo okuphikwa ngabantu emnyakeni emithathu edlule ukhona omunye okwaphikwa bahamba bawusayina wonalo futhi umthetho kumnyaka ophelileyo kuwabuya waphikwa bawudlulisela phambili ephalamende lesinethi kodwa kwasekusithi umongameli wala ukuwusayina wawubisela emuva so into esingayaziyo ukuthi uza kwenza ngoba mina ngokubona kwami umuntu olelizwi lokugcina lapha ngumongameli ephalamende singakhohlwa ukuthi ama-MP ayarecallwa futhi kule whipping system ama-MP yebo engakhuluma athini kodwa abala freedom abala yokuthi bazikhulumele bamele okumelwe ngabantu kusebenza futhi political expediency umongameli nguye-ke manje osokumele athi ukuthi nxa wayesithi ilizwi labantu liyilizwi likankulunkulu wayeqinisile yini ngokungawusayinile umthetho ungadlula ephalamende
umnumzana Khumbulani Maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights isiphathamandla sebandla lezanu-PF kugatsha lwabasakhulayo umnumzana Taurai Kandishaya obekhona emhlanganweni weHarare lonamuhla ukulandule ukuthi yibo abawuchidileyo
The Voice of America
Onge waba ngumphathi ntambo wezemali njalo eligqwetha umnumzana Tendai Biti usekweze amaphepha enkantolo ye High Court ephikisa ukubotshwa kwabantu abantshintsha imali. Ubiti uthi akulamthetho owephulwa ngabantu laba kanti njalo uthi akusela mali engathiwa ngeyaphandle kwelizwe. Njengoba ilizwe lilomthetho ovumela ukusetshenziswa kwemali zakwamanye amazwe i-multi-currency system ezigoqela idola leMelika kanye leRand lakwele South Africa abantu asebebotshiwe besetheswa leli cala sebesedlula inkulungwane ezine umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele iPhalamende izolo ukuthi ukubotshwa kwabantu abantshintsha imali ngaphandle komthetho kuzaqhubeka futhi uhulumende kasoze ayekethise. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxele gqwetha umnumzana Ngqobani Sithole.
Ungasikhangele i-issue ye-bail. Assuming ukuthi kulomthetho okhona kumbe umthetho owrong, i-bail it's an individual who is asking ukuthi indaba yakhe ithonisiswe ephandle. Right? And we usually look at ukuthi icala umuntu alifaceayo kungaba ne-prison term or i-sentence enganani. Nxa sesiyakhangela kulabantu abaphandle abeprison, kulabantu abaphandle abelimeda. Not that it's wrong, but it's their right. Ngoba vele i-bail in terms of Section 50 we constitution yethu is a right, unless they are compelling reason.
Pho udaba lwemali lolu lwehluka kanjani lezinye indaba?
Into esisuke senzakala ukuthi there is a blanket approach, ukuthi even those that qualify ukuthi baye ku-bail bancithele ukuthi into zemali. Kuyukuthi lapho nxa sethi siyakhangela futhi ukuthi into yangikhona iZimbabwe leya basket of currency, and mina ngingafuna ukuthi ngisebenzise $50 i-US dollar, i-50 USD or equivalent in rand, imali yonke le evunyelwayo. So ukuthi uhulumende uzafaka imali abesesithi kayisetshenziswe ngendlela afuna ngayo, kuyukuthi umthetho uthi kazisetshenziswe zonke. Kutshengisela i-desperation on the part of uhulumende, i-implementation yayo yeziki. Not that iziki yimali embi, but nxa abantu bengayifuni, because one of the characteristics of imali ukuthi abantu kumele bayifune, ungabaforceli, angithi. So ingaba ne-value, akulanto ezahlupha ngenye into engaba khona. So make it a point ukuthi those that are supposed to be using this thing, the consumer of imali yona leyo, must be happy about it, don't force it.
Sibona lapha ubaba uMide sithi akula mthetho obopha umuntu ukuthi uthengise amaziki wathola ama US dollars njengoba kuyimali yeZimbabwe yonke, kuyimali esebenza yonke phakathi lapha elizweni, okuthi ukuthi akusela mali engathiwa ngiyangaphandle kwelizwe. Lokhu likubona njani nxa sikhangela umthetho welizwe?
Ngivumelana naye, kodwa i-approach yengathi ngiyaphikisana naye, ngoba the first thing ngathi kumele ayenze wenza i-application e-declare ukuthi i-position yena leyo kuthiwa yiyo enza i-offense ibe set aside, then abese senza i-bail. But i-argument yakhe is very strong. Kayikho, kawukho umthetho njalo, ngoba vele khathesi umuntu uyakwazi ukunginika iziki, uyakwazi ukunginika i-rand, uyakwazi ukunginika i-US dollar. Anganginika i-US dollar, uyakwazi ukumtshintsha ngeziki. Kukhona futhi asebetshintshela ngamabhudi, angithi. So their basket of currency. So in monetary policy it yengani ifuna ukuthi ingani iyasilahla mbijana. Kodwa singasebenzisa umthetho ngendlela embi ukuthi sizame ukuachieve i-result esiyehlule ukuyi-achieve ngendlela efaneleyo.
UMnumzana Ngqobani sithole ligqwetha ubexoxa ecingweni loTabuka Ncube weStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende weZimbabwe wethule isaziso sokuthi uzathatha inyathelo lokususa amangcwaba alabo abalaliswe endaweni yeMount Hampton phandle nje kweHarare, ukuze kuphendlwe indlela yokusungula umsebenzi wokwakha idolobho elitsha elibizwa ngokuthi yiCyber City. Leli dolobho lizabe lisendaweni lomhlabathi ongamahektha azinkulungwane ezilitshumi lanhlanu, i-15,000 hectares. Izakhamizi zakulindawo ziyakhonona ngalokho, zisithi leli nyathelo lizabangela ukugejwa kwezidumbu kanye lamathambo abantu abalaliswe kulawa mangcwaba abedlula inkulungwane eyodwa. Kweziphathelane leMelika, ekuqhubekeni kokuthoniswa kwecala lokufumbathisa eletheswa owayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump, abanye bathi ubufakazi obethulwe ngowayeligqwetha lakhe uMnumzana Michael Cohen luthiye leli cala lixega izolo. UCohen uchukwe ngemibuzo eveze ukuba ulembali yokuqamba amanga laye wakuvuma lokhu phambi kwenkundla. Ubuziwe njalo ukuthi wake watshela abomthetho ngomnyaka ka-2021 ukuthi ubona angani uTrump uqanjelwa amanga ukuthi waya ecansini lo ntombazana ophila ngokuveza umzimba emphakathini uStormy Daniels lakho wakuvuma lokho. UCohen uvumile njalo ukuthi waqambela amapholisa amanga esithi imali afumbathisa ngayo uDaniels yayimbhadalo ayiphiwe nguTrump. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo mnumzana Tim Moringai olandela ezombusazwe.
Hayi, umbono wami ukuthi lapha ukufumbathiswa okwenzwa uNumzana Trump ngoStormy Daniels kungathiwa icala langkhona balibona ngokuthi wayesefuna ukufihla ukuthi yena lo Stormy baba lokuyi relationship okuthizanyana njoba yena ulokhu senu uStormy Daniels wayeyi-porn star. So laphana ngo-2016 yena uMnumzana Trump wayesegijima for the presidential election eka-2016. So amacala wona lawa aphuma ngokuthi wayefihla ukuthi yena lo Stormy bake baba lokuyi-relationship yena iendile kuMelania. So siyakwazi ukuthi lapha eAmerica ma ucontesta or ma ufuna ukuba umongameli welizwe or ucouncilor or usenator or any public office kumele uphume egcekeni ingezinto owazenzayo in your private life ukuthi abantu labo babe le choice yokuthi hayi lapho waphambanisa kodwa siyabona ngathiwa you are the best person for the office.
Asebephe ubufakazi ubona ubufakazi babo uqinisa na icala le
ukuthi kulecala khona apho hayi mina okakathesa angikakuboni ngoba into ekhona esimele siyibone ukuthi uDonald Trump watshela abantu bakhe lo lego poeta lakhe uMichael Cohen ukuthi banike uStormy Daniels imali zona lezi ukuthi engakhulumi during the 2016 debates and election. Ubufakazi buka Stormy lo Michael Cohen hayi mina mbona ngantu abu strong ngoba yiba abantu abayinvolved in the whole situation. Sabona ulokhu zenu u-editor or umnikazi we-magazine elali supporter uTrump for the 2016 presidential campaign wathi yena wayefaka indaba ezazi-favorable kuNumzana Trump and then fucking news ezimbi for his other competitors. So wakathesi ubufakazi buka Stormy Daniels and Michael Cohen nganthwa buleqiniso phakathi and buqinile ukuthi bazabona icala hayi khathesi sesibona ama jurors lawa encedisa ujudge yo azasinika ukuthi babona njani indaba yona leyo ngoba bathi bona esifuna ukubakwazi ukuthi uTrump nguye na wabatshela ukuthi banike imali yona leyo.
UMnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe ubexoxa ekhonapha eMelika lo Chris Gande weStudio 7. Okwamanje wothi sizwe imbono kahulumende weMelika. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Uhlelo lweGlobal Criminal Justice Rewards oluphansi kogatsha lweUS State Department lulomvuzo wezigidi zamadola ezinhlanu i-$5 million okuyimali ezaphiwa umuntu ongaba lolwazi oluzakhokhelela ekubotshweni kuka-Ahmed Harun. UHarun wayengumphathintambo wendaba zasekhaya kwele Sudan. Udingwa inkantolo yomhlaba i-International Criminal Court ICC phezu kwamacala empi kanye lawo kubulala esigabeni se-Darfur phakathi kuka-2000 lo-2004. Harun ubikwa wadala amacala agoqela elokuqhatsha, ukuqoqa, ukuxhasa ngemali kanye lokuhlomisa amasotsha eqembu elaziwa ngobudlova eleJanjaweed, lona elandulela ele Rapid Support Forces. Ubhekane njalo lamacala okudlwengula, ukuhlukumeza, ukududula abantu emizini yabo, kanye lezinye izenzo zobudlova obungamelanga benziwe ebantwini. Ukuthula okunaphakade eDarfur kugxile ebantwini abafana lo Harun ababhekane lokwahlulelwa, kutsho u-ambassador Beth Van Schaak oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Global Criminal Justice. Uthi kulodlakela olwenzakalayo kathesi eDarfur, futhi ngokubona kwami isisusa yikungajeziswa kwezephulamthetho okwenzakala kulesi sigaba ngeminyaka yabo 2000. Sikhuluma nje balutshana kakhulu abantu ababelobudlelwano lohulumende ka-Omar al-Bashir abadala amacala ombhuqazwe eDarfur asebethonisisiwe. Abanye babo lokhe behlukuluza abantu ezigabeni ezifanayo besebenzisa ubudlova esabubona ngeminyaka yabo 2000. Ngakho ukubopha uHarun kuzaphathisa ekuletheni ukuthula kanye lokubuyisela umbuso ezandleni zabantu makhaza. U-ambassador Van Schaak ugcizelele wathi umvuzo we-5 million lo oqondane lo Harun ngolwazi lokuthi ungaphi kuphela. Uthe asivumele ukuthi labo abangaba lolwazi bazenzele olwabo uphenyo kumbe bazame ukubopha uHarun ngokwabo. Lokho kulakho ukwenza bancitshwe umvuzo. Esikudingayo lulwazi kuphela, okunengi sikuchiya ezandleni zamapholisa. Nxa ekhona ololwazi ngo-Ahmed Harun, makaxhumane lohlelo lwe-Global Criminal Justice Rewards Program ngokuthumela i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 975 5468 kumbe ku-email kukhele ethi gcjrp@state.gov. Ulakho futhi ukuyamangala esigodlweni seMelika esiseduzane lawe kumbe ubone yiloba yisiphi isiphathamandla sikahulumende weMelika. Yonke imininingwane izagcinwa iyimfihlo. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Yes, Studio 7. Nishona njani Studio 7? Yes, simzilo munye mamizolo lapha encoma uChabangu. Yebo lwana otiyena ocha omakhuphe. Kumbe yiba babe ngababulali opposition, hayi ngeke ngivumelane naye. Kodwa kaChabangu, ekaChabangu inzima okwedlula bonke abantu abake bamotsha elizweni, akula muntu omotshe njengoChabangu. Ngempeleni uChabangu ethatha ilungelo labantu esiyagcwalisa egqibisa isu sakhe esebenza lezano, hhayi ukaChabangu kuwesi bacwakithi. Njalo uChabangu kambe lokhu ayesithi yena uyakulungisa selungiseni uChabangu, yini into esiyenziwe nguChabangu? Hhayi lokhana kaChabangu kuwesi lo.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, linjani? Hhayi thina siyaphila. Ngibe ngithi ngibuze ngohulumende weZimbabwe okhokhelwa nguMnangagwa, ukuthi ngesikhathi se-COVID-19 wayebhi ekhupha amasotsha lamaphoyisa begcwala ezitaladeni betshaya abantu ukuthi behlale ezindlini, besithi bavikela impilo zabantu ukuthi abantu bengahambi behlale ezindlini. Namhlanje abantu babulawa yindlala, kasabanake kabanake phela nje ngesikhathi se-COVID ekhupha amasotsha ehambe ebheka abantu ukuthi badlile yini basuthi. Namhlanje so sokuye kudlo kumele ukuthi kuphume imali elizweni sokuzigaba sakubheki lokho kawakhuphe phela amasosha ahambe ebheka abantu ukuthi badlile yini esikhathi se-COVID wayekwenza lokho ekhupha amasosha ahambe echaya abantu etivikela abantu impilo zabo
Sijo seven isona njani basakazi nabalaleli okhulumayo umandabeni ngilapha e-South Africa asazi umama lo obesithena abantu benze i-research ngochabango ukuthi ubechaza ukuthini ukuthi yena uhlakaniphe kakhulu ukuthi uyozwisisa ngcono into eyenziwa ngochabango ngoba siyakwazi sonke izimbabwe yonke sikwazi ukuthi uchabango ayikho into ayenza nje encedisa abantu besindebele otherwise wenza impilo zabantu zabawesi so akakazidlela imali yezanup f ethuli kumbe nxa kuwukuthi akazwisisa i-politics ayekele ukuba involved ku-politics ngoba ukuwumana kwakhe ngathi kuya kusithelela ulaka mpela akakayekele ukuwumana laphela okunjeni ahlukane nje uchabango sesikwazi ukuthi usebenzele izanup f
Studio 7 basakazi labalaleli okhulumayo kungumchazi afe from Gwanda afusi sinenkinga ngapheka afusi kuloo ndoda osehluphile yani ozibiza ngokuthi ungumduduzi bhanya loo ndoda lowo uyatshaya abantu uyagwaza abantu uyabulala abantu ngikhuluma nje ubulela umuntu okwamanje akabonakali ngolwesithathu nje kuyena levi so uyadingakala akabonakali uyehlula noma engazenza icala bamthathe ngopholisa bameka nje okwamanje bayakhala abantu ngokubulela umuntu utshaya umuntu wambulala ezitolo so besicela uncedo bantu kuthi kathi loo ndoda lo kathi okwenze botshwe ephindekelwe nesenza amacala nguyini
labo ngabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbono yabo nge-WhatsApp kuhlelo Woza Friday liviki silomculi osacathulayo ohlabela umdumo we-piano disco uMonica Ndlovu yena uhamba njalo ngegama lokuthi Moni Bear emculweni lintokazi idabuka elupane kodwa isebenza ikwele South Africa
kana ngizaqala ngibulise yonke indawo bonke abalandeli be-Studio 7 labo bonke abalaleleyo ngamazwe ngamazwe ngisithi kini ninjani nidabuka esigabeni sasengadlwana elufane under uChief Madiwa ngiqale ukucula last year ngisafika
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
yatholakala kulezi namba 0823743950 ngiselizweni le-South Africa umculo wami uyatholakala kuzo zonke izitolo za-online ngiyatholakala njalo ku-TikTok @user Monica 12345 ngiyatholakala ku-Instagram Monibay ku-YouTube Monibay ku-Facebook Monibay nyabongo
ubachiyela waphamazi yabalandeli
lapheli khona zonke izindawo ngiyalithanda njalo bengicela lingisupport ngicela uchaso lwenu njengomuntu osafika emculweni okunye ngilithembisa i-album ngo-December ngiyabonga kakhulu
Moni Bhe, sivalela ke uhlelo lwethu. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk, lapho esikhangela khona udaba olukhwezwe ngowake waba ngumphathi ntambo wezemali, umnumzana Tendai Biti, yena obophise uhulumende. Esithi ukubopha abantu abathengisa imali akwenzayo akukho emthethweni. Kwanele olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.